Ichokwa dichiripo ndechekuti handisati ndabuda mubato re2DP. Asi chinogona kunge chakavhiringidza mafonere namapfungwa dzavanhu ndechekuti ini handina kunge ndakwanisa kuenda kuconventions yakaitwa nebato iri PDP. Papa nezvikonzero zvakati kuti zvana ndisingawirirani part of the leadership.
Ko chii chaizvo chamuri kuti muri kunetsana apa neutungamiri?
Hazenge nyaya handingapinde zvangu madetails akawanda, but nyaya yatinza kuwirirana navamwe vedu vashoma vacho inyaya yekuti paprocess yavakaita yekutsvaga leadership yanga ine mibvunzo yakati wandei wandei. Saka yakanga ine vanhu vaifamba kuti vaifamba vachibvunza vanhu kuti munodani, vaifambawo vachitaura kuti hano vamatutu vakasiya havasi part of us. Saka zvaita mukana kuti kana vanhu voisa manominations avo vaisa manominations vana mareservations akadaro.
Asi mamboitawo hurukurere nevakuru vebato iri kusanganisa ivo vabiti?
Ndingati vabiti ndakazotaura navo nezuro vandifonera ndonga pano musangano wavaita ende vakabvunza kuti tikuuye here. Ndakavakwanisa kuti kana tine unresolved issues handingangokwanisi kungouya ndongoti ndivozisarangu anangwa kuti wakasarudzwa navanhu kuti utungamire then ndongobva ndangoti ndaakuenda. Ini ndaibhiliva kuti panofanira kuita dialogue.